Aiwa, isusu tazvinzwa zvataurwa nevaBiden anova uyo president wedu, president wemuno muAmerica. Vachitaura kuti tinofanira kubatana, tinofanira kubatana nevanhu vese vemaRepublicans, shamwari dzedu dzemaRepublicans. Tirambe tichishanda pamwe chete sekushanda kwatanga tichingoita in the last Congress, saka ticharamba tichingodaro.
Makatarisawo chikumbiro chaaitwa ichi navaBiden kumaRepublicans chekuti vashandidzane pamwe chete. Munoona maRepublicans achitambirana here nemashoko avaBiden?
Hongu, ndinoona zvichiita nokuti zvinhu zvagara zvachingoitika. Pane mitemo yakawanda yakaita pass-through muno muAmerica pakunze pekubatana kwemaRepublicans nemaDemocrats, kunyanyisa pavakauya into his presidency. Takaona kuti nemaby-elections akaitwaya, takaona kuti maRepublicans akateerera, akaona kuti zviri nani kuti washande vachisimudzira muri yemaAmerica yedu isusu muri maAmericans.
Ndopedzisira ndichitarisawo kuti hatingangoregi kutaurawo nezvekumusha kuZimbabwe uko. Munoonawo chinhu chakadai chichigona kuitika here kuZimbabwe chekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anogonawo kutaura achikumbirawo vemapato anopikisa kuti vashandidzane semutoo uri kuitwa navaBiden?
Mashoko ataurwa naBiden mashoko akanaka, ende mashoko atinotaridzirawo kuti vamunangagwa vakwanise vachimataurawo, vachikurudzira kuti vanhu vabatane, vanhu vashande pamwe chete. Right now tiri munguva yemaelections, tinoda kuti vanhu vaonekwe vachikwanisa kusarudza munhu wavanoda, vachisapota munhu wavanoda, vachikwanisa kukampena pane murunyararo pasina kurwisana. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende yedu ikwanise ichikurudzira, ichikwanisa ichiona kuti zvonechi munhu wese akwanisa kusapota bato raanofarira, uye kuti mainstitutions akaita sana naVEC nethe judiciary, mapurisa wese vakwanise vari independent, tirespekta maofices avo. Izvo zvese izvi zviri zvinhu zvinotungamirwa naPresident. Saka zvinhu zvatinotarisirawo kuti president wedu vakwanise vachitaurawo, vachikurudzira.